Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu chikumi 28 2024. Makaterera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yopomera vanopikisa mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana munyika. Asi vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vacho vanoti uku kutsvaga nzira dzekuda kumbunyikidza kodzero dzevanhu. Nepenyuro yeCNN yokokera gakava revari kukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden navaDonald Trump. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaJan van Muswere vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti vane umbowo hwekuti vanopikisa nevemasangano akazvimirira oga vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika. Vayambira vanhu ava kuti vachatorerwa matanho akasimba. Asi havana kudoma kuti mapato kana kuti masangano ari kuda kuita zvavari kutaura izvi ndeapi. Vati vanodzirira nyika vakagadzirira kuchengetedza runyararo. Mashoko aya akada kufanana neakataurwawo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mazuva adarika kudare repolitibureau rebato ravo vachiti vanoda kuratidzira vari kuda kukanganisa musangano weSADC uchaitirwa muZimbabwe muna Nyamavhuvhu. Mapurisa ari kurambidzawo chikwata cheCitizens Coalition for Change necheBlue Movement anotsigira Advocate Nelson Chamisa kuita misangano kana nemudzimba kwengu uye izvave kuitika kwenguva yakareba. Mapurisa ari kupa zvikonzero zvakasiyana-siyana pakurambidza misangano iyi. Asi United Nations yakamboudza hurumende kuti kuratidzira murunyararo ikodzero yevana veZimbabwe iri mubumbiro remitemo. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights, Zimbabwe Peace Project, Zim Rights nemamwe ekunze akaita seAmnesty International neHuman Rights Watch anoti hurumende yeZimbabwe iri kuenderera mberi ichityora kodzero dzevanhu ichiita vamwe kafira mberi kana vachida kuratidzira kana murunyararo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wechimwe chikwata cheCCC vaPromise Mukwananzi.
Kodzero yekuratidzira yakazara mubumbiro remutemo rakanyorwa na2013 section 59 inotendedza vana veZimbabwe kuratidzira kusvikirwa kwavo murunyararo vachitevedzera zviri mubumbiro renyika yeZimbabwe. Zvinotishamisa kuti vanoti vanhu vasaratidzire vachizvitora kupi ndavadzo. Supreme Law yenyika unova ndiwo mutemo mukuru wenyika ino constitution unotendedza kuti vanhu varatidzire murunyararo muZimbabwe. Uyezve nechimwe chinoshamisa chatinofanira kubvunza ivo veSADC, boka reSADC, kuti kana vachinzi pavanenge vari muno vana veZimbabwe vafaniri kuratidzira zvinovabata sei semadhemokrasi.
Mapurisa ari kutiwo dzimwe nguva imi hamunyatsokumbire mvumo zvakanaka kuti munge muchiita musangano kana kuratidzira, ichokwadi here ichi?
Mapurisa anofanira kuti adzidziswe kuti nyaya yekuratidzira haisi nyaya yekukumbira mvumo kumapurisa. Mapurisa haana simba rekubvumira kana kutendedza kuratidzira. Kwakatendedzwa kare kubumbiro renyika section 59 of the constitution. Chavanofanira kuziva ndechekuti ivo chavo kuziviswa kuti muti wakati pakati vana vezimbabwe vachange vachiratidzira kuti vange varipo vachiperekedza profession yeiratidziro kwete kuti vachirova hai.
Asi chingava chikonzero chei chiri kupa kuti hurumende itye kuti vanhu vange vachiratidzira semaonerenyu?
Hurumende iri kutya nauye kuti inoziva kuti payakagara haifaniri kunge yakagara ipapo. Zvairi kushandisa zvavari kutora vachidya hazvisi zvavo, ndezvevana vezimbabwe. Vari kuzviba vachishandisa corruption nedzimwe mhosva dzavo dzakawandisa dzavaiita pamakore apfuura, kusanganisira kubasarudzo dzakapfuura ma-2023. Saka zvese izvi zvinovapa kutya kwakanyanya kuti vana vezimbabwe anytime chinogona kungoputika.
Mutauriri wechimwe chikwata cheCCC chinotungamirirwa navajameson Timber vapromise Mukwananzi vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vebato remaDemocrats vaita gakava nhasi nevaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump vebato remaRepublicans. Gakava iri raitirwa kuAtlanta, Georgia, richikokerwa nenhepfenyuro yeCNN. VaBiden navaTrump vatatsurana sezvange zvakatarisirwa neveruzhinji mugakava iri. Vataura nyaya dzakanangana neupfumi, kudzivirirwa kwenyika, utano, kudyidzana nedzimwe nyika nezvimwe. Panyaya yeupfumi, vaBiden vati hurumende yavo yakwanisa kudzikamisa zvinhu vachiti vaTrump vakasiya nyika yagwadama. Asi vati zvakakanganiswa navaTrump izvi vari kuzvigadzirisa.
We got to take a look at what I was left when I became president. What Mr. Trump left me. We had an economy that was in free fall.
Tinofanira kutarisa zvandakasiyirwa pandakatora chigaro chemutungamiri wenyika. Zvandakasiyirwa navaTrump, upfumi hwainge huri kumawere. Takakanganiswa neCovid nekuda kwemitemo yavaTrump. Vaingoti vanhu imwai jiki.
VaTrump varamba mashoko aya vachiti munyaya dzezveupfumi vakasiya nyika iri parinani asi ikazoondongwa navaBiden.
We are the greatest economy in the history of our country.
Tainge tine upfumi hwakasimba munhoroondo yose yeAmerica. Munhu wese aishamisika uye dzimwe nyika dzichitochiva dzichitevera matsimba. Takazorohwa nechirwere cheCovid, saka takashandisa imwe mari kuti nyika isazogwadame.
Panyaya yekodzero yemadzimai yekubvisa nhumbu, vaTrump vati zvinofanira kuendeswa kumatunhu kwete kuhurumende sezvakatongwa nedare repamusoro-soro reSupreme Court.
You had Roe v. Wade and everybody wanted to get it back to the states, everybody without exception, Democrats, Republicans, liberals, conservatives.
Munhu wose kubva kumapato ose, maDemocrats, maRepublicans, vezvechitendero vaida kuti izvi zviitwe nematunhu kwete hurumende. Saka ndakasarudza vatongi vatatu vakavhota kubvisa mutemo uyo zvichireva kuti zvave kumatunhu kuita zvaanoda kwete hurumende.
Asi vaBiden vati hurumende ndiyo inofanira kuva nechekuita nenyaya iyi sezvo mamwe matunhu anotsigira maRepublicans ave kuramba kuti mai vabvise nhumbu kunyange utano hwavo huri munjodzi.
I support Roe v. Wade, which had three trimesters. First time is between the woman and the doctor.
Ini ndaitsigira mutemo weRoe versus Wade uyu. Mutemo waiti kubvisa nhumbu kwaiitwa mudzimai ataura nachiremba wake. Kechipiri, chiremba anokwanisa kuita izvi kana upenyu hwaamai huri panjodzi. Pfungwa yekuti vezvematongero enyika vave ivo vanofungira mudzimai haina kunaka. Ndikasarudza zvakare semutungamiri, ndinodzosera mutemo uyu.
Vachitaura nezvekudyidzana nedzimwe nyika, vaTrump vati vaBiden vari kutatarika kupedza hondo kuIsrael neUkraine. Vati vakasarudzwa vanokwanisa kupedza hondo pakati peRussia neUkraine nechimbi chimbi. Asi vaBiden vati vakwanisa kubatanidza nyika dzakawanda pasi rino kuti dzibatsire Ukraine, vachiti vaTrump vanenge vanotsigira vaPutin. VaBiden vati vaTrump havangakwanise kumisa hondo iyi. Uye vatiwo vaPutin vakaregererwa vachiita madiro aGeorgina vanoramba vachipamba nyika dzakawanda. vaTrump vati vaBiden vari kuregedza mbavha nevanopfurikidza mwero vachipinda muAmerica vachiguma voponda vanhu nekuita mamwe mabasa erima. Asi vaBiden vati vakaedza kudzika mitemo yekuti vanhu vasangopinde munyika, vaTrump vakafurira vebato ravo remaRepublicans kuti vasavhotere bhiri iri. Vatiwo havawirirane nezvimwe zvaitwa navaTrump kune vanhu vaida kutsvaga upoteri munguva yavainge vari mutungamiri wenyika. Panyaya yekuti izvi zvichaitirwa vatema vemuAmerica, vaTrump vati mitemo yavaBiden iri kupa kuti vatema vanonge svosve nemuromo. Asi vaBiden varamba nyaya iyi vachiti vakwanisa kusimudzira upfumi zvapawo kuti vatema vagare zviri nani. Varume vaviri ava vatadzuranawo vachikandirana makobvu nematete panyaya yehunhu hwavo. VaTrump vati vaBiden ndivo vakaita kuti vasungwe nekupomerwa mhosva yekunyora mashoko ekunyepa pamagwaro avo emari yemitero, vachinzi vakabhadhara mari yevharamuromo kune mumwe mudzimai anoita zvemafirimu epabonde kuti vakwanise kubudirira musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2016. Izvi vanonzi havana kuzvitaura mumagwaro emitero. VaTrump vativo mhuri yavaBiden inoita zvechitsotsi zvakapa kuti mwana wavo Hunter Biden asungwe. Asi vaBiden vati aya manyepo vakati vaTrump vakaita zvepabonde nemudzimai anoita zvemafirimu epabonde vachiita gumbo mumba gumbo panze. Vativo vaTrump vane mhosva dzakawanda dzavari kupomerwa. Asi varamba mashoko ekuti mhosva dzavari kupomerwa idzi dziri kukonzerwa nehurumende yavo. Studio 7 yaitawo hurukuro nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica kuti tinzwe maonero azvo. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vakambova sachigaro webato rinopikisa reMDC vaDan Moyo vati vaTrump vange vasiri kutaura chokwadi uye kuvavhotera kunogona kukonzera mutauro.
Election yaNovemba iyi inoratidza kuti it's about the life of democracy muno muAmerica, because vanhu vakasachenjerera vakapesira vapinza vadzosera Trump kuwhite house, tichaona dictatorship ichito take over, because Trump padebate zvaanga chingoita kungonyepa chete, hapana chokwadi chaanga chitaura ena angasingapinduri mibvunzo.
Asi vaimbova sachigaro weZANU PF mudunhu reAmerica Dr. Frank Guni vati vaBiden vanenge vari kuremerwa nemutoro.
Tingati pagakava ratabva kuona iri vaBiden sezvo varivo vari panyanga varatidza nyika yeAmerica nevanhu vese vanga vachiona kuti vamutana vamunhu akwegura kubvira pavatanga kupinda. Mafambiro avo, izwi ravo, mhinduro dzavo dzanga dzisiri zvanga zvisiri kufambirana muchirungu yatingati lack of coherence.
Rimwe gakava riri kutarisirwa kuitwa muna Gunyana.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuKenya vanoti havasi kufara nezviri kuitwa neIMF neChina kuti hurumende yavo ibhadhare zvikwereti zvayakatora kunyika nebhanga guru rinokweretisa mari iri. Matano ehurumende ekuda kukwidza mitero kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti ndiwo akapa kuti munyika umo muite kuratidzira kwakasimba vanhu makumi maviri vachifa. Hurumende yeAmerica inoti ichawedzera mari yekubatsira zvarwa zveHaiti zvinodarika zviuru mazana matatu kana kuti 309,000 zvakapotera munyika iyi. Uye inotiwo haisi kuzodzosera zvimwe zvisina magwaro ekugara muAmerica zviri pamutemo kumusha. MuHaiti hamuna kugadzikana nekuda kwezvikwata zvakasiyana-siyana zvakapandukira hurumende. Vamwe vagari vekumakonde mudunhu remashonaland west havasi kufara nekutorwa kwedhaka rinoshandiswa mukugadzira matiles nezvimwe zvedhaka zvakaita semakapu, ndiro nezvimwe, kana kuti Alion nekambani yezvizvarwa zvekuchina inonzi Sun Yifeng. Asi pasina chinobatsira chavari kuwana kubva mazviri kunze kwekukanganisirwa nharaunda. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Kambani Sun Yifeng ine muzinda wayo wekugadzira zvinhu kunoton iri kuchera dhaka iri kumakonde nekwazvimba. Mumwe asiri kufara nekucherwa kuri kuitwa chicherwa ichi ndiva Nicholas Karemba vekuchakobora muward 14 kumakonde. Vakaremba vanoti hapana chinobatika chavari kuwana vachiti pamwe zviri kupiwa vari kumusoro chete. VaReason Muzeya vanoti kambani iyi iri kusiya makomba ari kuuraya zvipfuwo zvavo pazvinodonhera mumakomba.
Unoona mazimota avanoshandisa matipa anofamba ka anochiira mugwagwa. Ukatarisa the likes of road inokonekta from nyenda nemuvhani chichaka kunobata runeni road iyo yafa zvisingaiti. Mabridges ari kutsemuka.
Mutauri weSun Yifeng vaEbo Mukumba vanoti kambani yavo inotevedzera mitemo yenyika yakaita sekubhadhara mitero kuhurumende pamwe nekumakanzura painenge ichiita mabasa ayo ose. Vamukumba vatiwo vakabhadhara zvakakwana vanhu vakatamiswa panzvimbo dzavo mushure mekuwirirana nevainge vari pari kucherwa dhaka iri. Vamukumba vanoti pamusoro pazvo vakapa zvekuvakisa zvavanogadzira pazvikoro zvine chitsama zviri munharaunda iyi uye kupa vagari midziyo yekushandisa pekudya yavanogadzira pakambani yavo iri kuNorton kuburikidza nevamiriri venzvimbo muparamende. Kambani yeSun Yifeng inoti vari kuwanisawo vagari mvura yakachena.
Isusu zvizvarwa zvekumakonde tinozvipa zvatinogadzira kuno mukambani nezvimwe zvinhu zvinokwanisa kuvandudza raramo yavo.
Vaimbova mumiriri wemakonde muparamende vaKindness Paradza vanoti kambani yezvizvarwa zvekuChina iyi haina zvakawanda zvayakabatsira nharaunda pamakore gumi avainge vari mumiriri wenzvimbo iyi. Panyaya yemvura yakachena vaParadza vanoti kambani iyi haisi kutaura chokwadi sezvo vakangovapa mafuta emotokari ekucheresa chibhorani neDistrict Development Fund asi hapana mvura yakabuda. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti ongoro yavakaita inoburitsa pachena kuti vezvematongerwo enyika nevakuru muhurumende ndivo vari kupiwa mari nemakambani ezvizvarwa zvekuChina kwete vari munharaunda.
Ongororo yedu inoonesa kuti maChina handiwo dambudziko. Dambudziko ihurumende yedu. Zvese zviri kuitwa nemachina muZimbabwe vari kuzviita vachishanda nehurumende yeZimbabwe.
Vamaguhu vanoenderera mberi vachiti vemakambani ava vanotorambidzwa kuita mabasa ebudiriro vachinzi nevakuru vehurumende vavape mari dzacho ivo vozonoita mabasa ebudiriro izvo vasingazoiti.
Ndivo vari kupiwa mari dzinofanira kunge dzichienda kumacommunity kana kuti kutreasury as well. Saka takataura nemamwe mainvestor vanotaura kuti vanotorambidzwa nehurumende kana vachida kuita maprojects ecorporate social responsibility.
Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti ivo neChina vane ukama hwebhande nebhurukwa uye China iri kubatsira Zimbabwe munyaya dzezveupfumi. China yakavakira Zimbabwe dare reparamende pachena uye kuwedzera nhandare yendege yeRGM. Asi vamwe vanoti China ndiyo iri kutowana zvakawanda kubva kuzvicherwa zveZimbabwe pane zvairi kuitira nyika zviri kuenda kuvashoma vakawanda vachitambura. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Aimbo tambira chikwata cheDynamos Gunners neFC Platinum Norman Maroto ashaya mushure mekurwara kwenguva pfupi. Maroto anga ave nemakore makumi mana ekuberekwa uye ange achishanda nesangano rinorwira kodzero dzevatambi venhabvu reFootballers Union of Zimbabwe. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini pa Studio 7 vashamarare. Ndine mubvunzo wandinawo. Saka ndanichikumbira ku Studio 7 muzondibvunzirawo. Muzonisitsirawo mubvunzo uyu kune nyanzvi dzezveutano dzamunombositaura nadzo kana dzichizivawo maringe nechirwere cheasima. Mubvunzo wangu uri pakuti chirwere cheasima kana chikabatwa munhu chinorapika here zvekupora zvekutozonzi munhu asina chirwere ichi kana kuti panongori nemishonga nemapilisi zvekuti zvinongochidzikamisa asi munhu achitongorarama nacho kweupenyu hwake sezvinoita HIV kana kuti chinorapika zvekuzopora especially kumwana mudiki vari pasi pemakore egumi.
Makadi zvenyu vashamarari veStudio 7. Ndine chikumbiro chokuti ndakanguva ndanyorera kuStudio 7 ndichiti nditumirewo nhau warapota ndapota hangu nditumirewo nhau sezvinoitika kuZimbabwe. Ndini Lucas Chisikana ndiri paSouth Africa. Mazvita henyu nokunzwisisa kwenyu.
Ini ndinoitwa William, ndiri kuSouth Africa. Ndinoda kutaurawo nenyaya iri kuitika kuZimbabwe yekuti vanhu vanosungwa votadza kuburiswa muchirongo. Saka kodzero dzacho dziri papi dzinonzi kodzero dzevanhu? Kana nyika yazopuhwa masankishenzi ichinzi muri kumbunyikidza vanhu vorama, ndokumbunyikidza vanhu kwacho. Kozi vanhu vakasungwa vana James Timba nevamwe vanhu vakasungwa, vakasungwa vari kurekonaiza zuva remwana weAfrica. Saka vaida kuti vanhu vacerebrate kana kurirekonaiza vakavharirana mumba. Vanhu vakavharirwa mumba. It was a derari or something. Apa mapurisa anobatsiridzawo futi kumbunyikidza vanhu. Ndofanika varikubhadhara mari dzakawanda asi vari kushupi. Mapurisa nemasoja eZimbabwe ndo vanhu vatadzisa democrats kuti vanhu vaproteste varatidze zvido zvavo varege. Ndo vari kubatsira kuvanhu kuti vambunyikidzwe. Zvakaipa izvozvo. Zvakaipa pasinazvo. Mapurisa ngaazive basa ravo kwete rekumbunyikidza vanhu. Vanhu havasi kuda kumbunyikidzwa vanhu. Ndaneta. It must come to an end.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7 dzisinei nezvatinofunga. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mashoko enyu paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga. Asi munofanira kungotumira zviri zvipfupi pfupi kwete zvakareba kuti tikwanise kuti tinzwewo pfungwa dzevamwe.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven
Mochikamu chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemukuru wechikwata cheFollowers of Christ Bishop Ladwell Matanike vekereke yerugare Apostolic Fellowship Church. Ngatinzwei hurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
Tenda zvikuru vadiwa vatariri ari kutaura ndi Bishop Ladwell Matanike vanoimba vachitungamirira chikwata cheFollowers of Christ ane maalbums anosvika iwo 10.
Mwanangu we, mwanangu we.
akazvitanga riini zvekuti ngatiimbei tichirekodha zvigobudawo munyika vanhu vachinzwa kudai
takagara tiri mukati meushumiri asine kuona zviri kuitawo vamwe tichinzwisisa kuti ushumiri hwokuimba hunonyanya kubata zvakanyanya takapinda mazviri tichiparidza nekuimba
vakazvitambira sei mukereke pavakaona kuti bhishopi vafunga kuti tiite mimhanzi tichitsikisa kudai
chinhu chagara changa chava mukati medu nekuti muchaona kuti mukereke yatinonamata tiri ikereke yerudzi rwechipostori asi tichinamata kudaro ndimo munobuda vabati vajehovha vanozikanwa vane mukurumbira ndimozve mabuda followers of christ saka chinhu changa chakajairika kare kuti tinotsigira vana vagara varimo vari kuita ushumiri uyu saka ava vana vakakopa vakoma vavo vari kuita basa rakanaka
ivo mazuva apera aya chero nekuno kuamerica vanhu vari kupengereka munzira umingori heahe iri kutambirika sei muvanhu iyi chimbo ichochi chinenge chiri kupisa ichi
baba tinoda kutenda mwari nekutotenda kuti mwari vanoita zvinhu nenguva yavo ane mashoko ari kunyanya kubata vanhu vakawanda ekuti hakuna chinorema kana jeso variko saka imezengi yango amaheyahe
mashoko amungade kupa vatsigiri venyu munogona kuvapa futi kuti vanokuwanai kupi kana muine zvekuvasiyira
hama dzinokosha tinokudai rutsigiro rwenyu rwakatikoshera muri chidadiso kwatiri tikokuridza miuziki ikoko haungoridzi asi kuti unenge uine rudo rwekusimudzira akaimba uye uchikomborerwawo saka tinoti rambai muchikomborerwa uye kana matida tichagei ndichasiya nhamba yerunhare dzinoti +27724915 07
ndinoda kuti mundipe imwe chete yamunoda kuti ndigoridza yekubuda nayo mudariro ndoridza ipi
inoziva ndangariro dzandinorangarira pamusoro pako mwari wenyasha akukomborerei God bless you
Jesu atindi
Aiwa nako kambo ndinoziva ndangariro pamusoro pako kubva kuchikwata cheFollowers of Christ manzwa hurukuro yataita nemukuru wechikwata ichi Bishop Ladwo Matanike vekereke yerugare Apostolic Fellowship Church vange vachitaura vari parunare muHarare makare naIvan Zininga weStudio 7 aiwa vatereri tichakupai zvakare chimwe chirongwa ichi svondo rinouya musakanganwewo kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk nhasi na8 PM apo Taboka Ncube ari kutarisa nyaya yegakava kana kuti debate raitwa nhasi pakati pemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden navaDonald Trump tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele
Soku isika